manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechipiri, kubvumbi 25, 2017.
Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapato anopikisa oronga kuita musangano nemutungamiri wenyika Robert Mugabe vachinyunyuta pamusoro pemitemo inobata sarudzo dzaitwa.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti mauto anofanira kuremekedza kodzero dzevanhu kuburikidza nekutambira zvinenge zvabuda musarudzo.
Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chinotanga muBulawayo makambani anobva kunyika 14 achiratidza zvigadzirwa zvavo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mapato ose anopikisa arikurwira kuti mitemo inechekuita nesarudzo ivandudzwe uye anoti ane urongwa hwekusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti asvitse zvinyuto zvaainazvo pamusoro pemitemo inechekuita nesarudzo. Munyori anoona nezvesarudzo muMDCT vaMurisi Zwizwai vanoti mapato anopikisa aya arikusangana nemusi wechina svondo rino kuti arova nemasoro pamusoro peurongwa hwekusangana navaMugabe uhu. Vazwizai vanotiwo zvavanotarisira kusvitsa kuna vaMugabe inyaya dzinosanganisira kumbunyikidzwa kwevanhu munguva yesarudzo zvikuru nemadzishe nemasabhuku kupindira kwemauto nemapurisa munyaya dzesarudzo pamwe nenyaya yekushayiwa kwemapato anopikisa mikana yekushandisawo nepfenyuro yeZBC pamwe nemapepanhau ari pasi pehurumende.
Vazizwai vanoti sebato reMDCT vagutsikanawo nezvabuda mukuedzwa kwemichina yebiometric voter registration kits kana kuti BVR muzuva repiri ranhasi pachikoro chemurape high school kumaruwa ekwaseke. Makambani maviri akabudirira anoti Lexton Group yekuChina neDemalog Identification Systems yekuGermany ndiwo aratidza mashanduro emichina yavo. Vazwizwai vanoti vanoona sekunge pachine nguva inokwana yekuti michina iitengwe igopinzwa munyika vanhu vachizotanga kunyoresa sarudzo dzasvika. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa huri kufamba zvakanaka chose ende tikufara sebato reMDC kuti nyaya yekutine nebiometric voters roll ndeimwe yenyaya yatanga takaisa pamusoro peagenda yemaelectoral reform atiri kuda munyika. Uyezve tichitarisa nyaya yekuti tanga tichida kuti United Nations ive ine chokuita nesarudzo dzemunyika yedu yeZimbabwe. Naizvozvo toda kuti tiudze veruzhinji kuti process yanga yatangwa neUnited Nations yekusarudza vanhu vanopangwa kusupplya mishina yekuzorejesa vanhu patsva ndiyo yakatevedzerwa. Tine makambani maviri akasiyiwa neUnited Nations vasati vanetsana nehurumende ndiwo ari kushandiswa iwayo ende tikurakidza kuti zvinofamba sei ende we are very happy and chasara inyaya yekuti mamwe mareforms atiri kutsvaga charamba takatsvatana uyezve kuzoona kuti vanhu vari kurejeswa zvakanaka here.
Ko panguva ya Sara iye zvino yekuti michina iyo inge ichizotengwa vanhu vachizotanga kunyoresa tichiona kuti sarudzo dziri gore rinouya munoona paine nguva inokwana here?
Nguva iripo yakakwana kana hurumende ikaita zvunhu nemazvo tichiwirirana nekuti kubva panguva ino iyi yavanenge vapa kuti tapa kambani yatasarudza kuti supply pachadiwa mezi miviri kuti kambani iyoyo ikwanise kuti iunze mishini yeyo munyika. Panguva iyoyo ndopachaitwa shambadziro yekuti re-registration yakutanga. Tikatarisa mishini yedu pane zvataongorora inorakidza kuti mushini umwe chete unokwanza kuregister munhu munguva iri pasi pe 5 minutes. Zvireva kuti pa hour imwe chete inoregister vanhu vanoita 12.
Tinoona kuti sebato manga muine zvakawanda zvimwe zvine chekuita nesarudzo zvamava muchinyunyuta nazvo. Kusvika pari nhasi magutsikana here nezvaitwa nezeke?
Tagutsikana pachinhano chekutengwa kwemishini. Ticharamba richienda mberi nenyaya yekuti mishini ichashandiswa sei. Nokuti tine subcommittee yatakawirira nezeke inonzi subcommittee on voter registration. Ndiyo ine basa rekutarisa ichishanda pamwe chete nezeke kuona kuti zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka. Tine zvinhu zvakawanda zvatinazvo zvinosanganisira nyaya dzemadzishe. So tine reform SAY ayo ticharamba richimatevedzera richimatsvaga and tichasvika parichanowana mukana wekuti tinotaura naivo President Mugabe semaopposition political parties. Tine musangano watinawo nechina kwatichasangana mapato ese ari kunosangana nezeki tichasangana pachedu takamira takadaro senzvo tichidzeya nyaya iyi neurongwa hwacho kuti tikwanise kuti titaure navamugabe nyaya yedu.
Avanga vari munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vamurisizwizwai vari parunare kwaseke nestudio 7.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari muchiuto vanofanira kuremekedza pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu munyaya dzekufota kwete kuti vaonekwe vachitsigira bato rimwe chete. Vatsvangirai vataura mashoko aya zvitevera mamwe mashoko evakuru vemauto ekuti havaremekedze mutungamiri asina kuenda kuhondo.
Vanhu vanofanira kudzidza from the past. In 2008 handizvo zvakaita tikawina vakaramba nokuta transfer power kana zvinhu zvavanoda vachimanikidza vanhu kuti vaite zvavanoda. Handifungi kuti zvinoyamura nyika izvozvo. Chinhu chisingazivi ndechokuti zvinhu nekufamba kwenguva munhu wese achaziva kuti nyika ino iri kuzvara vana. Vamwe vaakupedza mayunivhesiti, vamwe vaakupedza mafomu akadini, asi vese vakangogara. Whether mwana wako uri ordinary person kana kuti uri general, mwana wako hapana chaari kuita, arungosafawo masemu. Isu zvatiri kutaura tokuti hatisi kutaura izvo, tiri kutaura yekuti vana ava tovaitire chii, chii chatichavasiyira kuti vagotowo mangwana zvechokwadi nyika yedu ine ramangwana rine bundutsi. So zvimwe zvinotaurwa izvo haikonanya kunyanya kutera maningi.
Ko munotiwo kudini mamiriro aita zvinhu munyaya dzezveupfumi?
Haa, izvo hazvichataurikisi kana bhondi racho harichawanikwi. Ndo pane crisis yedu ipapo, nyaya yezvemupfumi izvi. Ko pachine upfumi here? Kana nyika isingakwanisi kuproducer anything, upfumi hwacho hunobvepi? So munongoona kuti dambudziko racho riri kuramba richidi richiwedzera. Nyaya yeupfumi, hapana upfumi apo. Ai anga iri kambani yakabroka yakatodeclare kuti it's insolvent. Saka kambani isingakwanisi kuzvibatsira, isingakwanisi kuproducer maprofits, haizi kambani, inonzi yabroka. Ndo zvakaita Zimbabwe.
Asi kuri kuti mabudirira kukunda musarudzo zvinogadzirika here kana kuti upfumi uyu hwatoenda kumazeva ndadzokawo?
Aiwa, hatina option, totofanira kuzvigadzirisa. Totofanira kuzvigadzirisa neunjere hune munhu wese wemuZimbabwe. Totofanira kuzvigadzirisa. Zvatakamboita paGNU zvinogadzirika, asi zvinongoda kuti vanhu vaite mushandira pamwe.
Totarisa idzo sarudzo dzacho, muri kufara here nemamiriro akaita mitemo yesarudzo?
Pane zvakawanda zviri kunetsa. Iyo zeki yacho iringoacta like a referee anothrow a whistle away ojoina imwe team. Saka hapana independence yezeki apa. Zeki ngaaitaridze kuti zvechokwadi vanda kurana election iri free, fair and credible. But nyaya iri kuita yacho yekuti nhasi zvambozi zvakati, mangwana zvati zvakati, mangwana zvati zvakati, zvinongotaridza kuti vanhu vari kuita zvinhu vasina simba rokuti vanokwanisa kuita chii. Saka chemo chiri kuvanhu kazhinji ndechokuti zeki kutadza kutaridza unyanzvi hwekuti vanogona kurana election iri free and fair. So ndopane dambudziko ipapo. Tinoziva hedu kuti mwemusi macommissioners vane varipo, asi vanhu vari kurana election isecretariat yacho yakazara masoja, maCIO and all that. So ndo chimwe dambudziko riripo munyaya yezeki yedu.
Muchine chivimbo here namai Makarao?
Ina handina basa nokuti munhu as long as munhu achiita basa rake sebasa rake ndogoramba ndogo ndinogomuvengera chii. Ndiyo chairman wezeki, ngavaite kuti vateerera zviri kutaurwa nemapolitical parties, civic society, kuti pagadzirwe zvakanaka so that tese tine confidence mumaranirwo emaelection.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chegore rino chatanga nhasi muBulawayo pasina zvakawanda zvanga zvichiitika. Vamwe vari kuratidza zvinhu zvavo vachiti chirongwa ichi chinoramba chakakoshera vemaindustiri nevamwe mabhizimusi. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vari kuratidzira zvinhu zvavo paZITF yegore rino vanoti chirongwa ichi chinoramba chakakosha sezvo chichivapa mukana wekuzvishambadza zvisinei kuti zvehupfumi munyika hazvina kumira zvakanaka. Vasasha Zanai ndivo mumwe wevakuru vakuru vekambani yeFamily Castings Private Limited iyo inogadzira simbi dzakasiyana siyana dzinoshandiswa mumigodhi pamwe nemumaindastiri. Vazivanai avo vati kambani yavo yakavambwa mugore ra1992 vatiwo gore rino ndiko kekutanga vachiratidza zvavanogadzira paZITF vachiti vakaona kuita izvi kwakanakira kambani yavo.
Saka we thought kuti kuya pava ungatibatsire kuti tionekwe muno muZimbabwe nekunzo tigone kuwana maproducts anoenda to export maproducts. If we maproducts edu haashandiswe muno mutete, they are international.
Amaisikange zvokuhle Smali ndivo mukuru wezvekufambiswa kwemabasa mukambani yeMillennium Footwear iyo inogadzira shangu. Amai Smali vati sezvo kambani yavo ichigadzira zvinhu zvainozotengesa kune vanhu vanozozvitengesawo, zvakakosha kuti zvishambadze pachirongwa chakadai seZITF.
Kuona uya yemanufacturer, so macustomers anenge asingazivi kuti ndiani ari kumanufacture, so iye kuti vatizive kuti kana vakuona bhutsu zvetu kuzvitoro voziva kuti zvafa.
Vafilimon Mpupa vanoshanda mukambani yeNamibia Port Authority inova kambani yehurumende yeNamibia inoona nezvekufambiswa pamwe nekuchengetedzwa kwezvinhu zvinosvikira pamahombekombe egungwa munyika umu. Vamupupa vati rino ndiro gore rechitanhatu kambani yavo ichiuya paZITF, vakatiwo hapana zvavati vaona zvinobatika zvati zvawanikwa nekambani yavo nekuve muchirongwa ichi, asi vati vanotarisira kuti izvo zvichachinja.
Tarisiro yedu ndeye kuti tikwezvere industry nemabhizimusi emuZimbabwe kuti vashandise poti yedu yeWelvis Bay nezvose zvatinokwanisa kuvaitira ipapo. Asi pari zvino izvo hazvisati zvaitika nekuti hapana zvinhu zvakawanda zvinobva kumuZimbabwe kana kuuya muZimbabwe kuchishandiswa poti yeWelvis Bay.
Hurumende yeNamibia yakapa hurumende yeZimbabwe nzvimbo yepanosvikira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoda kutakurwa nezvikepe muguta reWelvis Bay. Vamupupa vati vanotarisira kuti kupera kuvakwa kwenzvimbo iyi uko kunotarisirwa kuitika pakati pegore rino kuchaita kuti Zimbabwe iwedzere kufambiswa kwezvinhu zvinobva kana kuenda mhiri kwemakungwa ichishandisa Walvis Bay. Pari zvino Zimbabwe inonyanya kushandisa guta reBeira riri munyika yeMozambique. Gore rino nyika 14 dziri kuratidza zvigadzirwa zvadzo uye nzvimbo inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvenzvimbo dzekuratidzira zvigadzirwa yakatorwa nemakambani akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
America neBritain mwedzi wapera dzakarambidza vanofamba nedzindege dzinobva kuMiddle East kutakura makombiyuta erudzi rwelaptop netablet. Vakuru vakuru vakati danho iri rakatorwa pachiitirwa kudzivirira njodzi vakanongedza kuchiitiko chemuna kukadzi gore rapera chekurwiswa kwendege yekuSomalia inotakura vanhu yedhalo. Umo mumwe munhu akaputisa bhambu raive rakavigwa mulaptop rakamuuraya iye.
Turkey nasi mangwanani yarwisa nzvimbo dzine vapanduki vechikedish kumaodza nyemba kweIraq nekumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweSyria.
Kunyange hazvo mwedzi wakubvumbi uri mwedzi wekurangarira vane dambudziko reautism spectrum disorder, ruzivo pamusoro pechirwere ichi ruchiri rushoma muZimbabwe sezvo vazhinji vachifunga kuti zvine chekuita nekuroyiwa. Vane vana vane dambudziko iri vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende ikoshesewo urwere uhu pamwe nekubatsira vanorarama nedambudziko iri. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Amai Flora Chinaire vane mwana nedambudziko reautism spectrum disorder. Amai Chinaire vanoti kuva nemwana nedambudziko iri zvakaoma munyika ino sezvo kusina nzvimbo zhinji dzinobatsira vana vane chirwere ichi.
Dambudziko iri rakaoma nekuti muno muZimbabwe hamuna mafacilities anoshandisirwa vana vakadai. Paakadiagnoswa mwana wedu takazama kumbomuendesa kumacreche akasiyana siyana aingodzingwa vachiti hatikwanise kumubatsira. Kanga kusina kana chikoro chaikwanisa kubatsira vana vakaita saiye, saka zvanga zvakaoma.
Amai Chinaire vanoti pamusoro pekushaya nzvimbo dzinobatsira vane chirwere ichi, vanoti vanhu vazhinji munyika vanzwisisi dambudziko reautism uye vazhinji vanofunga kuti mwana anozvarwa aine autism anenge aroyiwa.
Pamusoro peizvozvo, kana uine mwana ane autism, hama neshamwari vaunosangana navo mukurarama vanenge vachifunga kuti mwana wako akaroyiwa. Saka vamwe ndo vanobva vakupa pfungwa dzekuti dai wambofamba kun'anga kana kumaprofita mwana wako anonamatirwa, asi iro rinenge ritori dambudziko.
Amai Chinaire vanoti kushupika kwavakaita vachishaya chikoro chekuendesa mwana kumwana wavo kuti anobatsirwa uye ava nemakore 16 ndiko kwakapa kuti vatangewo sangano rakazvimirira rinobatsira vana vane dambudziko reautism rePathways Autism Trust vakabatana nemurume wavo. Murume wavo vaGolden Chinaire vanoti chinangwa chavo ndechekushingisana pamwe nekubatsirana navamwe vabereki vane vana vane autism sezvo vachiziva kuoma kwazvo.
Ukaita mwana ane autism paunotaurirwa nadokta mwana wako paanodiagnoswa ane autism unopererwa, unoita weak. Saka isu maparents takapfuura neko tinoziva kuti zvinofila sei, zvakaoma. Saka tine maparents watinoshare maexperiences nawo, tinobatsirana, tinopanana mazamo, tinosangana quarterly, tinokoka maspecialists wanoya kuzotaura nezveautism, zvinotobatsira vabereki.
Amai Patricia Musilinga ndeumwe zvakare mubereki ane mwana ane autism. Amai Musilinga vanotiwo ruzhinji harunzwisisi dambudziko reautism sezvo vachifunga kuti mwana anenge achipenga, zvinoita kuti vabereki vazhinji vagare vakavharira vana vavo.
Maparents handizivi vanenge vachinyara nevana vavo. Unotoona vobva vatanga kuvharira vana vavo, mwana haachafambi, haachabudi kana panze, haachadii. But kana uchinge wagamuchira mwana kuti ndozvaari, unotsvaga rubatsiro rwaanoda panguva yakafanira.
Mumwe vana chiremba anoshanda nevana vane autism, Dr. Michelle Dube, vaudza Studio 7 kuti ruzivo rwedambudziko rweautism munyika rushoma.
Autism chirwere chokuti mwana anonetseka kudzidza kutaura, dzimwe nguva anotonetseka even neyatinoti non-verbal communication, sokuti anogona kusanongedza kana kusekerera panguva yatinenge tichitarisa kuti mwana anofanira kunge akugona kusekerera vabereki vake kana vamwewo. Vana vane autism dzimwe nguva vanotoita mabehaviors avanodzokorodza kasingaperi, atinoti marepetitive behaviors. Dzimwe nguva vana ava vanonetseka kudzidza kutamba nevamwe, avawanzofarira kutamba nevamwe. Nguva yavo zhinji vanenge vachitamba vari vega, vanozvivaraidza vega. Vamwe vacho havatombofariri kana zvokubatiwa nevabereki vavo. Zvose izvi zvinhu zvinoita kuti mwana ane autism asagone kuita zvinhu zvatinenge tichitarisira nezera raanenge ave.
Dr. Dube vatiwo zvinokonzera autism zvichiri kutsvakwa, asiwo autism ine chekuita nekutadza kukura mupfungwa. Vatiwo dambudziko iri rinofanirwa kukurumidza kuonekwa kuti vana vabatsirwe vachiri vadiki, kuti vana avo vazokwanisa kurarama upenyu huri nani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti kuparurwa kwakaitwa mari yemabond notes neZimbabwe hakupedze dambudziko rekushomeka kwemari munyika. Mashoko aya ari kuuya apo Reserve Bank of Zimbabwe iri kutumira matikitiva kuzvitoro kuti isunge vanonzi havasi kuendesa mari kumabhanga nechimbi chimbi zvave kunzi neRBZ zviri kukonzera dambudziko rekushomeka kwemari. Asi mukuru weIMF muAfrica vaAbebe Amero Selassie vakaudza vatori venhau muWashington DC kuti kuparura mabond notes hakungapedze dambudziko rekushomeka kwemari muZimbabwe. Vanotiwo Zimbabwe inotofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise mitemo inopa kuti upfumi hugadzikane ikwanise kutanga kutengesa zvinhu kunze kwenyika yowana mari. Asi nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vanotendera neIMF asi vachiwedzera kuti Zimbabwe inofanira kumira nyaya dzeuori.
Ndinobvumirana nezvataura. Zvinhu zviviri zvatinofanira kuita kushanda, ngati masectors ese, ingawe kurima, ingawe zvicherwa, ingawe tourism, ingawe financial sector, asi hakusi kungoshanda chete. Vanhu vanofanira kunge vakaumbika.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano, vanotenderana nemaonero eIMF aya.
IMF yarova gudo nemuganwa. Chekutanga, bond note inova $200 million yavachaprinda. Inova mare shomanana kuti haikwanisi kuti itipe mare yatiri kuda munyika inosvika kuma $6 billion. Vachinamasa vakadya mari yuma bengi nekubudi zene kupa matrio chale deos.
Asi mukuparura mari yemabond notes, Governor wa RBZ Dr. John Mangujga vakati anobatsira.
Mabond notes yetukuruza haasiri kuti vanhu vanga achikana kana kwete. Tutubatsira wanyika ya Zimbabwe kuti vanhu wa export magoods wakawanda mari ipinde muchimuzi muZimbabwe ndio kunyika kufumo yunyika ukurire.
Vamangujga vanoti chimwe chiri kunyanya kuita kuti dambudziko rekushomeka kwemari rinyanye kunetsa inyaya yeve makambani vasiri kuendesa mari kumabhanga. Nekuda kwefungidziro iyi, RBZ yave kutumira matikitiva eFinancial Intelligence Unit kunomanikidza vemabhizimisi kuendesa mari kumabhanga. Vachitsinhira chirongwa ichi, gurukota runoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanotiwo pasi pemutemo weBank Use Promotion Act Chapter 24, vemabhizimisi vanofanira kuendesa mari kumabhanga mukati mezuva rimwe chete. VaDenford Mutashu, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vanoti vanotenderana nedano ravamangudya.
Kubva pazvatanga, ndinoona kunge zviri kushanda nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotiwo vanotenderana nedano reRBZ.
Kuti nyika ifambe takafanira kubhenga mari, especially isusu tiri mufomal sector, ndiwo mutemo uripo munyika yedu.
Asi Dr. Mugano vanoti zviri kuitwa navamangudya kupedzera hoko padehwe retsindi.
Havishandi, blessing havishandi. Nyika ino yakatura haisiri tax shop, havana capacity yekuenda kunoita polisi munhu wega wega kuti watengesa matimati yako isamari mubank. Havana. Kunonzi kuda kuvhara pombi iri kubuda mvura nemadhaka.
Zimbabwe yakatanga kushandisa dhora rekuAmerica nemari dzekune dzimwe nyika muna 2009 mushure mekunge dhora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukare akamboona. Nasi taita rombo rakanaka rekushanyirwa nemurwirwe kodzero dzevanhu ane mukurumbira uye vari mukuru weZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko. Tinogamuchira ine mufaro muzvare Mukoko mastudios edu.
Waita hako blessing.
Chonga.
Regai tange tanzwa kuti chii chasvitsa muzvare Mukoko kuno kuAmerica.
Muzvare Mukoko vari kushanya. Ndanga ndiri kuita hurukuro. Nevadzidzi vemumakoleji akati kuti tichitaura nenyaya dzekodzero dzevanhu nekuti vadzidzi ava vari kuitawo zvidzidzo zvine chekuita nekodzero dzevanhu.
Saka vari kuzvitambira sei?
Vari kuzvitambira zvakanaka asi vachikatyamadzwa nekuti ndakazotaurawo nezvenhorondo yangu. ne tsekwende dzandakasangana nadzo muna 2008 and zvinhu zvakavakatyamadza kuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvinoitika muupenyu wevanhu.
Vari kutaura muzvare mukoko nekuti vakambo pambwa vakagara kwenguva yakareba nesu asingazive kuti vari kupi.
Asi tichiona chiitiko ichocho muzvare mukoko, vamwe vaifunga kuti handifunga zvaperera ipapo pana muzvare mukoko. Takazoonawo nanhasi vanhu vachiri kutsvagawo murwiro wekodzero dzevanhu vaitaidza mara. Makatsanangura sei kune vaikubvunzai zviitiko izvozvo?
Ichokwadi, inini ndakafunga kuti nekuti muna 2008 munoziya kuti kune vakawanda vakanga vapambwa, kusanganisira Nigel anga ane makore maviri nasekuru Cheramba vanga vane 72 years. Ndakafunga kuti paita kudzidza kwakati kuti vanhu vasafambe nenzira imwe chete, asi zvakazondishamisa kuti muna 2015 chaimo vanhu vachiri kuitwa zvekupambwa. Tikaenda kubumbiro remutemo rinotaura iro kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinofanira kunge zvakachengeteka.
Tichitarisawo nyaya yemhirizhonga ndo yamunotarisawo kuZimbabwe Peace Project uku, munoona sarudzo dzegore rinoya dzichiitwa murunyarare?
Tiri kutyira zvakare kuti mhirizhonga inogona kuwanda kana zvatiri kuona zviri kuitika iye zvino zvikaramba zvichienderera mberi. Tiri kutarisawo zvatakaona pamabyelection apfuura, uyezve tichitarisa zvimwe zviitiko zviri kuitika kurwisana kuri mumapato ezvematongerwo enyika nekurwisana kwemapato. Izvozvo zviri kutipa mucherechedzo usina kunaka pakuenda mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Manyatso dedemura zvakanaka. Havanga vari muzvare Justina Mukoko vari kushanda, vari kushanya muno muWashington DC nekune dzimwe nzvimbo.
Vechidiki vari kukurudzirwa kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rinouya apo pachavhurwa chirongwa ichi neZimbabwe Electoral Commission munguva shoma inotevera. Ngatinzwei hurukuru yaitwa namuzvare Musaburi namutungamiri Nkomo.
Inyaya yakakosha zvikuru nekuti inini nokuti ndiri wechidiki ndinozvitarisa inini kuti chii chaizvo chaizvo chingandiita kuti ndisumuke ndinovhota, nekuti isusu generation yedu iri panguva yekuti vakagive up nekuti vakarasikirwa neZimbabwe kudhara. Saka kuti zviri mavari kuti vanzwe kuti mwoyo wavo unoda kunoregister, hazvimo, hazvisi kuboila, hazvisi kuvira mumwoyo mavo. Saka inini ndatora opportunity yokuti ndione kuti generation yangu vechidiki vese vanenge vari kunzwa manzwiro andaiita a few months ago, asi izvozvo zvasvika pamagumo nekuti ini ndasumuka ndati aiwa ndakutaura newechidiki wese kuti nyaya iyi nhau iyi yokuenda kunoregister kuvhota yakakoshesa, nekuti isusu vechidiki, isusu vekudiaspora takawandisa, tinotora a huge chunk of Zimbabweans dziri dzinokwanisa kutoenda kunovhota kunotomake a difference pama ballot box. Saka ndizvo ndemakoshero azvakaita mumwoyo mangu.
Zvii zvakaita kuti uchinje uwanikwe uchinesekana zvikuru nemamiriro akaita zviri munyika?
Ndanetsa nekufamba nenyika ndichiedza kuwana upenyu huri nani, and zvimwe zvinondiita kuti mwoyo wangu ushungurudzike ndezvekudai kuti kwese kwandinofamba munyika dzakasiyana ndinosangana nemabosses kana kuti vechikuru vanondipa maresponsibility kana kuti vanondipa basa, ndakachangamuka, ndiri more active, ndiri more intelligent kuvapfuura. Ndozvibvunza kuti ko chii chaizvo chaizvo chinondiita kuti inini ndikwanise kugara ndiri pasi pevanhava, ini ndichiziva kuti ndini ndiri kutomanyisa kampani, ndini ndiri kutorana kampani, asi handina masimba nekuti handisi munyika mangu. Ndakasvika panguva yekuti I got fed up, I got tired.
Mumwe wechidiki muzvare vembaishe Musaburi vachitaura nhatungamiri Nkomo vari muSouth Africa. Aiva vateereri, tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka vateereri. Tokusiyai na Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 25 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair owalonyaka uqale lamhlanje kobulawayo. LeZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni imisebenzi yokuvimba kumemetheka kwemkhuhlane woqhuqo ele World Malaria Day. Lamhlanje selethuba lokuxoxa ngamafitshane lolwela amalungelo oluntu unkosazana Justina Mgogo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale kwabulawayo lapho amankampani edlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha abukisa khona ezamabhizimusi abo. Ilizwe leSenegal liyaqala ukubukisa eZITF ngomnyaka ka-2017. Unompumelelo moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umbukiso weZITF 2017 uhamba ngendikimba ethi Harnessing Linkages for Industrial Development lapho umqondisi wenkampani yeZITF unkosikazi Nomandlovu athe umbukiso uqale kahle.
Umbukiso wethu weZITF oqale namhlanje uqale kuhle kakhulu. Sikhangelele ukuthi kuzaqhubeka kunjalo kuze kuyefika umgqibelo. Ababukisayo badlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha. Ikakhulu siyathaba ukuthi iSenegal iyaqala ukubukisa eZITF lonyaka. Amazwe asezansi e-Africa nje asisekele njalo.
Uqhubeke ethi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe lamhlanje uhlangene lomkamongameli weNamibia unkosikazi Monica Hayhoe eMazowe bakhulumisana ngezamabhizimusi.
Ikhosikazi likamongameli weZimbabwe nelikamongameli weNamibia baphakathi kokukhulumisana ngezamabhizimusi ikakhulu bekhangelele ukukhula kwamabhizimusi aphethwe ngabomama. Siyanxusa osomabhizimusi jikelele ukuthi beze embukisweni bazobona konke esibalungisele khona.
Umqondisi weBotswana Investment and Trade Center kwezokuthengisela kwamanye amazwe umnumzana Demon Tapu uthe ukubukisa kweZimbabwe kubalethela ibhizimusi kunye lokufunda okunenyi.
Brought in about 11 companies from various sectors ranging from building materials.
Njengenkampani yamabhizimusi ebona ukuthengisela impahla kwamanye amazwe. Size lamankampani adlula ichumi ukuthi azobukisa amabhizimusi abo achiyeneyo.
Unkosikazi Nobuhle Mazalu owenhlanganiso ye-Helping Hand uthe bona baze ukuzobukisa lonyaka ukuze baqhubeke betholisa usizo kubantwana abaswelayo kunye lentandane njalo baqoqa ukuyanceda abantu abawelwa ludubo lwempophoma zamanzi echolocho ngemva kombukiso.
Sile organization okuthiwa i-Helping Hands esincedisa abantwana abangalabazali abafelwa ngabazali kumba abafuna usizo empilweni zabo abalamazali abangakwanisi ukubancedisa. Nxa sincedisa khona lapho siyancedisa njalo lama-members emalunga e-Helping Hands ngokubanika ikhulisa labo ukuthi bengathi nxa benika abanye abantu besiba lomhawu. Sikhuluma nje namhla sithwele impahla esizihambisa echolosho abantu abachithekelwa yimizi echolosho. Sifuna ukuthi sibadingele ingubo, imbheda, izigqoko zesikolo ukwenzela ukuthi nxa kubuya umqando cibe ngavicakali bengelalutho bokugqoka.
Kusasa inkampani yeZITF ikhangelele ukuba lomhlangano wabosomabhizimusi ozavulwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa. Umbukiso weZITF 2017 ukhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni mhlaka 28 Mabasa ngumongameli weNamibia. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lokhu sikudaba olufanayo eBotswana lithumele amankampani alichumi lanye ukuthi ayebukisa embukisweni lo oweZimbabwe International Trade Fair oqale kobulawayo lamhlanje. EleBotswana lithi libona kulamathuba amabhizimusi okuthengisa impahla eZimbabwe. Okunenga sikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
Ugatsha lukahulumende olubona kwezokuthuthukisa amabhizimusi oleBotswana Investment and Trade Center iBITC luthi kulamathuba amahle kumankampani eBotswana ukuthi athengise impahla eZimbabwe. IBITC ithi ihlonipha umbukiso weZITF ngoba nyakenye kuphela wakhuka amankampani adlula amakhulu ayisithupha lengxenye ephuma emazweni alichumi lasithupha. Isikhulumi seBITC uNkosazana Gutlo Mwahi sithi amankampani aweBotswana asembukisweni weZITF alakho ukubumba ubudlelwane lamanye amabhizimusi kwamanye amazwe. Umwahi uTBITC yenzisa uphenyo olwatshengisa ukuthi kulomkambo wempahla zeBotswana uhlangothi ezishiyeneyo eZimbabwe okuguqela ukuphekwa kwempahla imanufacturing, ezokwakha, ezokudla, igwayi kanye lempahla eyenziwa ngezikhumba. OweZimbabwe umnumzana Stanley Ncube eseGaborone uthi ukubukisa kwamankampani avela eBotswana isengiselwe ukuthi iZITF ilokhele sithunzi noma nje ezomnotho zingamanga kahle ekhaya.
Kuyathokozisa kakhulu ukubona amankampani akwele Botswana esiya kuZITF kobulawayo ngoba kutshengisa ukuthi noma nje umumo womnotho uphansi amanye amazwe lokhe ehlonipha umbikiso weZITF njalo kutshengisa ukuthi ngabe izinto zikahle amathuba okuthuthukisa amabhizimusi akhona kakhulu.
IBITC ithi ukubukisa kwamankampani eBotswana kuqakathekile ngoba kuqinisa ubudlelwane kwamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Ekuqaleni komnyaka iBotswana yathi izimisele ukuphinda kabili inani lempahla eyithengisela iZimbabwe emi kuzigidi ezingamakhulu azamadola okwakhathesi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi ngoba sivakatshelwe ngolwela amalungelo oluntu uNkosazana Justina Mgogo yena njalo okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okukulethe ngapha eMelika?
Okungilethe eMelika nginxuswe ngama college angu-4 akade befuna ukuthi ngikhulume lezifundi zabo ezenza izifundo zama human rights. So besikhuluma ngomumo wama human rights eZimbabwe.
Bakwamukele njani ngokubona kwakho?
Bangamukele kuhle kakhulu kodwa anthe sengikhuluma ngodaba engahlangana lalo ngo-2008 abaningi bakhona babethukile ukuthi izinto ezinjalo zenzakala.
Ye ungasitshela ngama feature sizwa kuthiwa ulogwalo walulobayo ugwalo luphatha lona khona lokhu ukuphathwa ukwenzwa. Ungasitshela nje ngama feature.
Ngilalo ugwalo oluphume ngomnyaka wedlileyo okuthiwa The Abduction and Trial of Justina Mukoko, The Fight for Human Rights in Zimbabwe. Ugwalo lolu lulunike ithuba lokuthi ngethule obekungisinda kusukela ngihlangana lodubo lolu engahlangana lalo. Bengifuna njalo ukuthi ngizilobele ngedwa okuphathelane lalokho engahlangana lakho kunokuthi abantu bazwe ngabanye abantu.
Manje usululobile lolu gwalo kuyini okubone kusenzakala? Luwamukelwe njani nguhulumende labantu nje mahlayana?
Ngibona ingani abantu abaningi bathanda ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakala kimi kusukela ngithathwa ngkhaya mhla ka 3 December ngize mphuma ngisiya emapholiseni mhla ka 22 December. Abantu abaningi bafuna ukuthi bathole lologwalo ukuthi bazibalele. Nqani sithi abantu abaningi ngibona ingani akulandaba lokuthi umuntu ungapi. Bakhona abantu abaningi abambuzayo ukuthi ugwalo lolo bangaluthola njani. Ngomnyaka owedlulayo ngihambile eZimbabwe book fair ngikhuluma ngogwalo lolo abantu abaningi babuya bezothenga lolo gwalo.
Yese kusondele kathesi ukhetho oluka 2018 ubona njani ngamafitshane nje ungasitshela ukuthi ulubona njani ukuthi kuzaba njani
Thina njengeZimbabwe Peace Project silokukhathazeka kakhulu ngoba kulodlakela esilubonayo nxa sikhangela obekusenzakala kuma by election asanda kwedlula sikhangela njalo izehlakalo zodlakela ezikhona kumabandla athile njalo phakathi kwamabandla khonoko kuyasikhathaza ngoba kuthi ukuthi sisiya phambili kuza kuba lodubo lokwephulwa kwelungelo loluntu lokuba khona kodlakela lwezombuso welizwe yinto engaba ludubo kakhulu sikhangelane lodubo luka 2018 okunyo kusikhathazayo ukuthi kulabantu abasebenzisa imlomo yabo ukuthethisa abanye thina sikubona khonoko kusenza ukuthi kwande izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombuso welizwe so thina njengeZPP sithi thina zero tolerance to political violence sikhangelane lokhetho luka 2018
yingamafitshane ungathi udaba lwa okwekwehlelayo wena kuyahambelana yini lokwayehlela uZamara ungaziwayo lalamhlanje ukuthi ungani
kuyahambelana ngoba mina nthethwe ngkhaya ngilele uithai uthethwe egelwa ekubhabha shop ngabantu abangaziwayo mina ngathi nthathwa amapolice athi kabakwazi ukuthi ngingapi sikuzwile njalo kuithai Zamara kuthiwa abakwazi ukuthi uyithai Zamara ungapi kodwa kubuhlungu ukuthi sokwedlule iminyaka emibili akula muntu oseke wabona lapho kulo ithai
Hayi kwezwakala hayi sibongile kakhulu lo ke ngunkosazana Justina Mkoko umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ebesixoxa laye usivakatshele lapha eStudio 7 siyabonga kakhulu
Ngiyabonga lami
Ingcwethi zempila kahle zikhuthaza ukusabalaliswa kwemfundiso yokuzivikela kusifo soqhuqo esemalaria ngesikhathi kungatholakali umuthi wokuzivikela ukuvikela lomkhuhlane ivaccine. Loba nje abazama ukulungisa lomuthi bethi bona sebelengqubela phambili ekuphumeni lawo osukhangelelwe ukuzanywa ukusebenza ukusetshenziswa emazweni afana leGhana, Malawi lamanye ngomnyaka ozayo ka-2018. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngesikhathi kunanzwa ilanga lesifo soqhuqho emhlabeni jikelele ele World Malaria Day uZulu ukhuthaza ukuzivikela njengendlela yokwehlisa lesi sifo eZimbabwe uDokotela Paspano Jikanzira Masango ofundisa izifundo zabudokotela eCollege of the University of Zimbabwe uthi uZulu akabe lomkhuba wokudinga ulwazi olujulileyo mayelana nalesi sifo Osakhulayo ocubungula ngesifo soqhuqho uthi ulwazi olunje lungaphathisa abantu abanengi lezingane zabo kundawana abahlelikizo kulandelwa indlela yokuzivikela ukubamba umkhuhlane ungakabahlaseli preventive care.
Emakhaya ngithi abantu bengayekela amanzi ebuthana ephonguma ngoba khona phana iminyane yabelethani bekela amaqanda. Uqalisa iminyani ilunywe izigubhu eziphonguhlala emzini yabantu zigcwala amanzi angageleziyo khonokho ekwesi ukuthi abantu bakhiphe izinto ezinjalo basike utshani ophonguhlala abantu bayakwanisa ukuthi nxa belala befaka ama-mosquito net akhona lawo bagcobe ama-mosquito repellent ukuthi bangabini kakhulu abazithweleyo akufanelanga vele ukuthi bekhanya belunywa yi-mosquito beqalisa imalaria
Lesi sifo sihlasela abantu phose abafika kungxenye yesigidi ngomnyaka njalo sihlasela iziqinti ezedlula kumajumi amane eZimbabwe ikakhulu kundawo esemngceleni lamazwe afana leZambia leMozambique. Ingcitshi zezempila kahle sikhuluma kanje ziphakathi kokucubungula ngembangela yalesi sifo lemihlobo yemiyane engaba ingozi.
siyakhangela sibili sibone ukuthi kuyini egazini labantu sabe sikhangela akhona amanye esiwatholayo kakhulu lapha eZimbabwe laseAfrika onjenge Plasmodium falciparum but amanye angikhona siwaboni la kodwa yona leyo engani igcwele lapha eZimbabwe.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuba abantu bazi ukuba noma kungela vaccine okwamanje lesi sifo sile mithi njalo sisenelisa ukwelapheka. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukusiphangisela ukuyadinga usizo lokwelatshwa lapho sebehlaselwe yiso. Ngomnyaka ka-2015 abantu abangaba yizigidi ezedlula amakhulu amabili 214 million bahlaselwa imalaria emhlabeni jikelele. Abangaba phose ingxenye yesigidi 430,000 babo babulawa yiso. So iningi labo bengabavela kuzwekazile Afrika. Kunje inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ikhankasela ukwesula kwesifo soqhuqho lapho sisiyafika kumnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo le The Connection sixoxa ngemizamo eyenziwayo yokukhanga abasakhulayo ukuba babhalise kugwalo lokuvota abagoqela abatsha abahlala phandle kwelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeTurkey libikwa lihlasele indawo ezihlezi abahlamuki abalwisana lalelo lizwe abesikhedish emazweni angomakhelwane awe-Iraq le-Syria. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund ithi eleZimbabwe kumele liguqule indlela elihlela ngayo ezomnotho welizwe kulokwethula imali yohlobo lwama-bond notes. Obona ngenhlelo zezwekazi le-Afrika kunhlanganiso le umnumzana Abebe Amero Selassie utshele intatheli zindaba esigodlweni seMelika iWashington DC ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe umele uphathiswe ngenhlelo ezijulileyo ngoba usuminganxele. Kuviki edluleyo umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ubesemhlanganweni wenhlanganiso le kunye leWorld Bank owenziwa kanye ngomnyaka. Kodwa iWorld Bank kunye le-IMF zithi kazisoze ziphathise leZimbabwe nxa lingalungisisanga umumo wezenotho okugoqela lowelungelo likaZulu.
IMF ikhuluma into esake khuluma thina ukuthi ukubuya wama-bond notes bekungakwani futhi kuncede lutho ngoba nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi udubo esilalo yukuthi asila economic activity enzakalayo lapha elizweni. Thenga okuningi okwedlula esikuthengisayo okubanga ukuthi singabi ne-foreign currency eningi. Nxa kuyukuthi uhulumende uzalungisa udaba lolo, kumele uhulumende abuye lama-policies anganceda ukuthi thina sikwanise ukuthi sithengise okuningi okwedlula esikuthengayo. Ukuthi industry ivuke ukuze sikwanise ukuthi sibe ne-foreign currency enenganyana.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ube ngapha kwele Melika ngeviki edluleyo emihlanganweni ye-IMF. Ubona ungani imihlangano enje ingaphathisa yini eleZimbabwe kumbe yikumotsha isikhathi?
Ingaphathisa kakhulu iZimbabwe aloba iZimbabwe yangikhona ibiza kwanisa ukuthi ibe le mithetho nama-policies anganceda ukuthi abantu abafuna ukuthi babuye le mali zabo babuye lazo ungabangeli ama-problems. ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi silomthetho we-indigenization silama policy inconsistencies amaningi kakhulu ngesikhathi siyabona ukuthi uyake kube lapha familization lokunye okunjalo okwenza ukuthi nxa kuyukuthi ule mali yakho ufuna ukuba lapha eZimbabwe uyabaluduko and ungakhangele futhi indaba ze-ease of doing business uzabona ukuthi siphansi kakhulu ukuthi umuntu avule inkampani yakhe lapha uyathatha isikhathi eside.
Manje nxa sikhangela bona ubudlelwano beZimbabwe le-IMF kuyakhanya na ukubana kungaba lobubelo lokudlelana iZimbabwe iphathiswe zinhlanganiso lezi kwelizayo.
Anto uyabona ukuthi inhlanganiso ezinjenge-IMF nale World Bank ziyalinika ithuba elokuthi ziyabuza ukuthi sitelene ukuthi lina lifuna ukuthi silincedise ngendlela iphi njalo lina lizenza njani ukuthi ama-policies akhona kathesi alungise. So, kuye ukuthi uhulumende uzabuya ne-country program yakhe ezabuya layo kumele uhulumende ayilandele i-country program yona leyo. Yilo udubo esilalo elokuthi siyathembisa inhlanganiso lezo ukuthi sizakhipha ama-host workers ku-salary yokuzenza lokhu lalokhuya bese sibuya lapha eZimbabwe asenze lokhu. So nxa kuyukuthi thina sakwanisa ukuthi senze into esazithembisa kumhlanganiso lezi ezinjenge-IMF ngibona njengani imali izabuya. Kodwa nxa kuyukuthi thina sisenelise ukuthi sihloniphe izithembiso zethu akuboni imali.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho bexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Kuhlelo lwabasakhulayo olethe connection namuhla sixoxa ngemizamo yokuhuga abasakhulayo ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Njengoba isikhathi sokhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela ePhalamende sesisondele, abatsha beZimbabwe basebetshengise idlabuzane lokufuna ukuphatheka kulo. UMike Hobe weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha kweZimbabwe ezifana labo Zimbabwe yaZoka, mayibuyele Zimbabwe, Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, lezinye zibonakala ziphakathi kwenhlelo zokukhuthazana lokufundisana labontanga ngokucakatheka kokubhalisa kukhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuze bathole ilungelo lokuvota. Umnumzana Zenzo Nyoni, ngomunye wabontanga abalwela amalungelo oluntu kobulawayo, ulilunga lenhlanganiso ye-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. Yena ke uchasisa kabanzi ngohlelo lwenhlanganiso yakhe oluphansi kwesihloko esithi Vote All in 2018.
Njenge organization elwela amalungelo abontanga, kunohlelo esilulisayo kathesi olokuthi sikhangelele ukuthi 2023 lapho sizalwa kakhulu khona silwela ilungelo lethu njengabontanga okuthiwa yikota in parliament.
Unyoni uqhubeke echasisa ngokwenza ukuthi inhlanganiso yakhe isungule uhlelo olunje lokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisa ukuthola ilungelo lokuvota.
Sikhangela isisekelo sombuso weZimbabwe, sikhuluma ngekota 16 yabomama eParliament, ikhulume le main wing eParliament. Ayinanzi kakhulu izifiso zabontanga ukuthi sina njengabontanga sikhangelela ukuthi nathi sifuna ilungelo lekota 16 eParliament. Whereby esikhangelela ukuthi ontanga bezirepresente ngoba sisazi ama challenges ethu asaffecta njengabontanga.
Abatsha ubika ukuba balwamukele ngenjabulo langedlabuzane elikhulu okubamangalise okwamagama.
Bayithakazelela kakhulu, ngikhuluma kanje mfowethu, iningi labontanga elize lifika esigabeni sokuthi no, now we need a youth movement whereby it will push ini ama agendas ama youth.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Akim Mhlanga owebandla lezombusazo eMthwakazi Republic Party uthi abadala bavame ukungalaleli abatsha loba ukubanika ithuba. Umhlanga uthe abadala sebedlala indima yabo sokwanele. Khathesi sekuyisikhathi sabatsha bayeke lukube bekhala ukuthi akula obalalelayo. Basukume babone ukuthi bangalwela njani amalungelo abo.
Asingeke sithi abadala abafuni ukusilalela ngoba abadala badlalile indima yabo. Siyananzela ukuthi kusukela ngo-98 abadala badlalile kakhulu indima yabo. Bayenza lokho okusemandleni abo ukuthi banqabele umbuso odlame ukuthi ube khona ekubuseni ilizwe. Sokufanele ukuthi nathesi ngoba sinakhangelela ukuthi abadala bazasenzela okwabo sokuphelile. Sokumele thina njengeyintsha sisukume sibone ukuthi siyalwela njani amalungelo ethu.
Bonke bobabili uNyoni loMhlanga bayavumelana labantu abafana lomnumzana Victor Chimuthu ongumkhokheli owebandla leZimbabwe yaZoka esebenza lokukhuthaza abathi ukuthi bayobhalisa ukuthwala ulungelo lokuvota. Bayathi ukuthi kuqhakathikele kakhulu ukuthi ontanga bayobhalisa kucommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngoba elakusasa laleli lizwe lisezandleni zabasakhulayo. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC nginguMike Hobe.
Kwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale emdlalweni wenguqu ngempela viki.
Iqembu lengezi Platinum Stars liqhubekele phambili lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje linqotshwe nge-1 kanya liqembu elingene lonyaka kusigaba se-Premier Soccer League leyada. Abafana bengezi Platinum balemiklomelo eyithoba munemunye ngemva kokudlala imidlalo yemine. Kuthi iqembu leyada lona okuliqembu likamprofeti Walter Makaya lihlezi likwindawo yesibili lilemiklomelo eyithoba munembili ngemva kwemidlalo yemine njalo. Kundawo yesithathu kule qembu le-FC Platinum lona lilemiklomelo eyisikhombisa njalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leBulawayo City lalo lilemiklomelo eyisikhombisa njalo lihlezi endaweni yesine. Iqembu le-Chicken Inn lona elinqobe le-Triangle nge-1 kanya lihlezi kwindawo yesihlanu lilemiklomelo eyisithupha okulinani eliphethwe liqembu le-Black Rhinos lona elinqobe le-Bantu Rovers nge-3 kanya kanye lele-Highlanders lona elitshaye le-ZPC Kariba nge-3-2. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu le-Highlanders u-Errol Agbay utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokunqoba kwabo.
Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo namhlanje. Sizamile ukudlala kuhle ngehlandla lokuqala, sadlala njalo kuhle ngehlandla lesibili. Amathuba abekhona okubana sihlose kodwa asayinelisanga kubana siwasebenzise ehlandleni lokuqala. Ehlandleni lesibili sibekwazi ukuthi iqembu le-ZPC selifuna ukuvimba kodwa ngenxa yezulu ebelisina inkundla ibisithelela ibhola bese ligijima kakhulu. Wasincedisa ukubana sihlohle amagoli amabili kumzuzu emihlanu yakuqala lehlandla lesibili.
Intshantshu zanyakenye iqembu le-Capes United lihlezi kwindawo yethoba munembili lile miklomelo emihlanu njalo libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Cholocho. Kuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-Shabani Mine lalo elile miklomelo emihlanu njalo libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu le-Harare City. Iqembu le-Dynamos linqobe le-Hwange nge-1 kanya njalo lihlezi kwindawo yethumi lile miklomelo emine ndawonye le-Cholocho, iHawu Mine kanye le-Hwange. Abafana be-Hawu Mine banqobe abe-Chapungu nge-2-1. Iqembu le-ZPC Kariba lihlezi endaweni yethumi lane njalo lile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu le-Bantu Rovers lihlezi kwindawo yethumi lanhlanu. Abafana be-Harare City bahlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane bele miklomelo emibili okulinani eliphethwe liqembu le-Triangle. Kuthi iqembu elijeke amanye engalaneni ngele-Chapungu elilomklomelo owodwa kuphela ngemva kokudlala imidlalo emine. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Asingakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair owalonyaka uqale lamhlanje koBulawayo. EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni imisebenzi yokuvimba kumemetheka komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. lamhlanje ke sibe lethuba lokuxoxa ngamafitshane lolwela amalungelo oluntu unkosazana Justina Mgogo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngelithiya kuStudio 7 Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.